Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 mbudzi kana kuti November 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Izvi zvotoda isu vana veZimbabwe kutoone kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi. Nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete. The issue goes beyond politicians.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo, kwete kuvimba nesadak nevezvematongerwo enyika.
Musangano wakaitwa uyo hauna kupera, hauna kupenderwa. Musangano uchiri kuenderera mberi. Manzwiro atiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanetsa sezvo vaiita vhechuari. Saka musangano uchakontinua musi wa4 kugovera unotevera uyu.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rinovimba nesadak uye nyaya yeZimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya. Vanotengesa zvirimwa kwaMutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yeMwamuka Produce Market mumusha weSakubva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kupetwa kwemusangano mukuru pakati pevatungamiri veSadak, nyaya yeZimbabwe isina kutaurwa, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harichanzwisisi kuti vatungamiri venyika dzemuSadak vananga kupi pamusoro penyaya yeZimbabwe. Vakafanobata chigaro chemukuru weHuman Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pane zvakatadzisa musangano uyu kukurukura pamusoro pedambudziko reZimbabwe, mashoko akataurwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola ekuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe neEswatini dzakaitwa zvakanaka zvokuti vanovimba kuti dzimwe nyika dzichaita sarudzo muAfrica gore rino dzichatevedza nzira yakuita sarudzo sezvakaitwa neZimbabwe neEswatini. VaMandinde vanoti yave nguva yezvizvarwa zveZimbabwe kuti ivo vega vachitora nyika yavo, kwete kumirira vezvematongerwo enyika.
VaHwande, patakanzwa chairperson weSadak votaura mashoko ekuti Zimbabwe yakaita an exemplary election, ndakapera mate mukanwa. Unobva watoona kuti kwatiri kuenda ndiko kwatiri kubva. Chokwadi kana vachiti exemplary election, nezvatakaona pasarudzo, zvatakaona sarudzo dzadzoitwa, zvatakaona mushure mesarudzo, chokwadi hapana exemplary election iripo ipapo. Unotoshaya kuti saka boka reSadiki riri kuti kudii chaizvo kana richiti exemplary election.
Pane zvakaitika kana kusaitika pamusangano uyu nezuro, pane zvisina kukufadza here vaMandinde?
Chanyanya kutitambudza inyaya yekuti iyo Sadak Summit, Extraordinary Summit iyi inouya mushure mekunge Sadak Election Observation Mission Report yakanga iri paground yakataura iyo kuti haina kugutsikana kuti sarudzo dzedu dzakaitwa pavanoti pachirungu ine free, fair and credible manner. So nokudaro kana organ yavakatuma kuti izoona sarudzo yakaona izvozvo ivo voti aiwa it was exemplary, unotoona kuti panotoone dambudziko guru paorgan yacho yeSadak nekuti havasi kutoteererana pachezvavo. Wozotanga kufunga kuti pada, asi ndiyo nyaya iya inogara ichitaurwa nevamwe kuti aya masangano akarwira rusununguko munyika dzakasiyana-siyana dzosanganisa yore ZANU-PF, ana ANC, Frelimo, chama chamapinduzi nedzimwe, asi they turn a blind eye kune zvakaipa zvinenge zvichi itika kune dzimwe nyika zvichiitwa nevanenge vachiti ndeve ukama unotoshaya kuti zviri kuenda kupi zvorova kuti tinotoenda kunge tapererwa sevana vezimbabwe panguva yakadai
saka vamandinde danho rotorwa apa nderipi zvoitwa sei
izvi zvotoda isu vana vezimbabwe kuti tione kuti tingagadzirise sei nyika yedu kuti tiende mberi nyika yedu haisi kuzokwanisa kugadziriswa neavo vematongerwo enyika chete the issue goes beyond politicians yaakutoda kuti vanhu vose vapindire vanhu vose vagare pasi vanhu vose vataurirane so all political players should be involved tiri kuti vemadzichechi ngavave involved tiri kuti macitizens maresidents association ngaave involved macsos ngaave involved wese ane chekuita nezimbabwe ngaave involved I think taakutoda dare rinouyisa vanhu vese pasi vakamiririrwa kusanganisa people living with disabilities kusanganisa vese vanhu vangafungwe nezvazvo kuti izvozvo tinotingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu tichienda kumberi otherwise kungatoramba kuri kuchema kusvika muna 2028 zimbabwe ikochema zvakare nekuti kana tikatadza kugadzirisa zvinhu zvedu tikatadza kugadzirisa mitemo yesarudzo dzedu tinozongoona futi muna 2028 kuti tiri kungodzokera watakabva
avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wehuman rights ngo forum vawilbert mandinde vari parunhare kuharare nestudio 7 bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti rinovimba zvikuru nesangano resadak kuti richagadzirisa dambudziko riri muzimbabwe mutauriri webato iri vapromise mukwananzi vanoti pakaita dambudziko nezvaishandiswa mukuita musangano wevakuru vakuru vesadak izvo zvakakonzera kuti musangano utadze kuenderera mberi vachiti ndosaka vakabva vataura pakare ipapo kuti musangano uchaitwa mumazuva matatu musi wa4 mbudzi kuangola uko vatungamiri vachaenda ivo pachavo kwete zvokushandisa dandemutande reinternet
musangano wakaitwa uyo hauna kupera hauna kupenderwa musangano uchiri kuenderera mberi manzwiro atiri kuzviita ndezvekuti musangano wakamiswa nenhau yenetwork yakanesa sezvo vaiita virtually saka musangano uchakontinua musi wa4 mugovera unotevera uyu kuangola kwauchaitwa physically vese ari ipo vachizeye wanyaya yezimbabwe
ko mashoko akazotaurwawo nemutungamiri weangola vachikorokotedza vamunangagwa munomaona sei
aiwa mashoko zvavo haasi mashoko akanaka asi vakuru vanorova vakaviga mupinishi saka chivanhu chedu hunhu hwedu wekuti zviitike saizvozvo asi tofunga kuti mashoko makuru achabuda kusadhaki achabuda musi wa4 pachasanganiwa pachibuditswa yatinoti muchirungu communique official communique yesadhaki inova ndiyo inotura mashoko ari official anenge abva kusadhaki panhau yezimbabwe nemaitikiro akaita sarudzo dzakaitwa
so kuona kwenyu munofunga kuti sadhaki ingaramba kutambira zvakanyorwa nechikwata chavo chavakatumira kuzimbabwe
hazvigoni kuti sadhaki irambe kutambira zvakabuda muri poti yakanyogwa nechikwata chavakatumira muno nhumwa dzavo dzakauya muno tikutarisira kuti hurukuro dzichanyanya kuitwa dzichange dzakanangana neripoti yakabuditswa nenhumwa dzakauya muno dzakataura kuti sarudzo dzakaitwa muno hadzina kufamba zvakanaka
saka vamukwananzi kopanyaya yenhengo dzenyu dzeparamende ichanzwikwa kubhulawayo mangwana pane zvamungataura pamusoro penyaya iyi
isisu semusangano tinotaura kuti nhengo dzedu dzakanzi dzarikolewa hadzina kurikolewa marekozi ari kuitwa nemunhu asiri webato asiri nhengo yebato redu ari kuitwa zvisiri pamutemo nemusangano wezanupf uchiedza kudzikisira musangano wedu wetriplec unova wakakunda musangano dzakapfuura saka tinotarisira kuti patare dzimhoswa abuditse chokwadi rekuti aiwa vanhu vangasingafaniri kurikolewa ngavadzokera havo vanoita basa ravo kupalamendi vakamirira vanhu vakavasarudza
saka tingati kunyange mukahwina kudare redzimhosva kana mukahwina kana mukaruza hamusi kupinda mumaby elections ari kuitwa aya
zvese zvo zvichaoneka mushure mekunge dare ratonga mangwana nematongero arinenge raiita ndava isisu tine vimbo yekuti mangwana dare richataura kuti macrecos aitwa aya haasi pamutemo hafaniri kuitwa ningo zvedu dzeparamende dzinofanira kudzokera dzinoita basa kuti ngeye paramende kunova ndiko kwakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe rakabatana nekambani inonzi Technomark. Vanoti vanoda kubudisa zvichiitika padande mutande kana kuti live stream kunzwikwa kwenyaya yenhengo dzeparamende dzeCCC dzakadzingwa muparamende nemurume anoti ndiye such ndiye anoona nezvemabasa muCCC anonzi Sengezo Chabangu. Nyaya iyi ichanzwikwa mudare reHigh Court mangwana china. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vanoti masangano maviri awa anoti veruzhinji vane kodzero yekunzwa nyaya iyi, vachiti zvakare bumbiro remutemo rinopa vatori venhau mvumo yekutapa nhau vakasununguka. Tabata Dr. Moyo kuti tinze zvizhinji.
Ichokwadi, musangano wemedia Institute of Southern Africa watora chidano chekutsigirana nevamwe vanopepetawo zvakare nhaurwa veTechnomag tichienda kumatare dzimhosva pamusoro penyaya pamatare kuBulawayo inosanganisira CCC nenhavachabangu. Unenge waivo nyaya yekuti vamiririri vematare venzvimbo dzakasiyana-siyana vakabudiswa mudare reparamende musure kwekunge kwanyorwa tsamba kuparamende. Isu semisa neTechnomark tinoona zvakatikoshera kuti bumbiro redu remutemo rotibvumidza kutapa nhau zvakasununguka. Ndochekutanga, section 63. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzinoitirwa vanhu uyezve dzinoitwa nevanhu vachitsvaga vanovamiririra mumatare eparamende. Kana paitika chinokanganisa sarudzo idzi, zviri mukunyanya kunakira vanhu kuti vazive kuti chii chiri kuitika. Saka chatinodai kutsinidzira ndechekuti matanho atatora ndeyekuti zvinenge zvichitaurwa mudare reparamende kana kuti zvinenge zvichitanwa makakatanwa mudare rekaparamende zvinoda kuti zvizikanwe nevanenge vakaita sarudzo idzi. Hatingakwanisi zvedu kuramba tichikurukura zvikurusa pamusoro penyaya iyi nekuti yakuenda kumatare edzimhosva. Kasi chatinonyanya kutsinidzira ndechekuti zvakakoshera vana vemuZimbabwe vanopiwa sarudzo vanopiwa mukana nebumbiro remutemo kuti vane kodzero dzekunzwa nhaurwa zvisina kukanganiswa kwakanyanya nevemapato nevemitemo nemabhizimusi. Uyezve zvakavakosherawo zvakare vakaita sarudzo idzo kuti vazive kuti sarudzo yavo iri kufambiswa sei nekuti mandoi yaendeswa pamberi pebatare kuti vazive kuti zvavakavhotera zvinoramba zvakadaro here kana zvasiyana.
Avo vange vari mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoita basa rekutengesa zvirimwa kwamutare vanoti vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yakafaranuka yekushandira yemamukwa Produce Market iyo iri mumusha weSakubva. Vanotengesa zvirimwa ava vari kubviswa kuchikanga uko kunonzi kwange kwakamanikidzika, asi vanoti vane zvinyunyuto-nyunyuto zvavainazvo zvakawanda. Mutori wedu wenhau Sydney Size anotipa nyaya iyi.
Amai Poshiagarikai avo vanotengesa nyimo idzo vanobva nadzo kubhoyera kunharaunda yekwaMatsvai vanoti nguva yavanopiwa nevakuru vekukanzuru kuti vatengese ishoma-shoma pamusoro pezvimwe zvichemo zvavainazvo.
Kuno kusakubva kunoku tiri kuchema nenhau yetoireti hatina tu muri kutipa tivhare na 11 ndemawedzero wenguva yenyu kuti itifambe mbichana tiri kubvurwa nguva ipano na 5 nguva yati kutengesa ishoma nekuti vanhu vanodoka kuti vafambe kusvikona 1 ehe nekuti po chimbuzi kuti tinde tine chimusika chimbuzi ehe ndozvatiri kunyanya chemera izvo zvavanhu vemusika
ambuya svipika mutonhorei avo vanobva kunyanga vachichengesawo madomasi vanoti hapana nzvimbo yekuwanda mvura munguva yekunaya
nzvimbo yedu yakatinakira yatiri kutengesera taimu ndoiri kushupa yekupari kuvhurwa musika uri kuvhurwa na5 uchivharwa na11 zvinonga tisati tatotengesa taikumbira kuti taimu yedu iwedzerwe musika wedu wakakura uye dambudziko ngerekuti zuva riri kupisa tinopiswa mvura ikanaya tinonayiwa hapana mashedhi ndo dambudziko guru reriinaro iro riri netoileti hatina tiri kukwira kumusoro uko kubhawa uko faneka isusu machembe netonga tatorwadziwa taida toiletiwo mukati mudhuze munou
vamanika ikodzai vanotengesawo mbatatisi kubva kunyanga vanoshuvira kuti pamuzinda uyu pange paine mikova yekuti vatengi vapinde nayo yakawanda
tiri kutengesa takasununguka plasi kanzuri yakatigadzira zvakanaka zvokuti munhu wese ari kurongedza zvinhu zvake mune zvakanaka toileti iripo yakatinakira yokuti haisi kubhuroka zvaiita kutyanga uko bcause uko kwaiputika masuwa saka kuno kukwane toileti yakanaka zvinhu zvedu zvakachengetika zvakanaka plasi patakagara pakanaka chikumbiro chatingori nacho tatichivhurwa magedhi ati wandei even makastoma edu ari kutenga akasununguka saka ndozvazvakanakira panapa pane security
asi vaitai mucharwei avo vanotengesawo maranjisi avanobva nawo kumarondera vanoti nzvimbo iyi itsva yakanaka nekuti vatengi vanokwanisa kusvika pasina dambudziko asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukanzuro yeguta remutare vaspren mutewi vaudza studio 7 kuti chichemo chekuti pamusika mutsva hapana chimbuzi manyepo sezvo chiripo asi chiri kunze kwenzvimbo inotengeserwa nevarimi vatiwo havazi kuzowedzera nguva yekuvhara kwemusika
mutongo wakatarwa ndewokuti maproduce market anotanga kushanda kubva na5 kusvika na11 haisi retail market inoramba yakavhura kusvika zuva ridoke chechipiri kanzuru payakagadzirisa mwamuka produce market yakavandudza dzimba dzekushandisira dzatingati matoilets dzepamwamuka idzo dzanga dzisingachashandi zvakabva zvapa kuti vashandi vedu matraders edu nevachaenda kunotenga vave nenzvimbo yokuzvibatsira nayo yakakodzera tikutarisira kuti mugore ra2024 tichange tiine imwe imba yatichange tava kuvaka mukati meproduce market kucomplimenda iyo yatakatogadzira iri kushanda pari zvino nzvimbo iri kushanda pari zvino haisimbori kure kwokutoti zvingatoita kutaudza kwematraders
vanotengesa ava vanobhadhara dhora rimwe chete rekuamerica pazuva mabasa ekuzviitira aya ari kupa kuti vezimstat iti vanhu vanosvika zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% ndivo chete vasina mabasa iri ibhinda uko riri kurerutsa matambudziko ekushayikwa kwemabasa ekubayirwa zvitupa asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti pakashandiswa chikero chinoshandiswa nedzimwe nyika uwandu hwevasina mabasa muzimbabwe hunotogona kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% ndakamirira studio 7 kusakubva mamutare ndini Sydney Size
tovambotarisa zviri mumapepa nawo anhasi munewsday sangano rinoona nezveutano pasi pose reworld health organization razivisa kuti zvirwere zvepfungwa pamwe neuwandu hwevanhu vari kuzviuraya zviri kukwira muzimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika richiti izvi zviri kukonzerewa nemamiriro akaita zveupfumi munyika pamwe nekunetsana mudzimba munewsday makare pave nekurwisana pakati pevanhu vanorwira masimba musangano revakamborwa hondo yerisununguko reZimbabwe War Veterans Association. Vatungamiri vesangano iri vatsva vachiti vakabvisa pachigaro vaimbova sachigaro waro vaChristopher Mutsvangwa, avo vakange vari sachigaro kwemakore gumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda basa rekuchengeta varwere neharahwa muBritain vanonzi ndivo vanonyanya kushungurudzwa nekudzvanyirirwa pabasa. Vanobetsera vanonetseka muBritain vanoti vashandi ava vanomanikidzwa kushanda kwemaawa mazhinjisa uye vachishungurudzwa zvikuru. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chabangwe, munari raiti ngadzinge chamisa. Anodzinga chamisa pati ndeyake here chabangwe wacho? Ndeyake patiyo, ndeyake iwe jina nanya chabangwe wacho iwe hopo chingono. Kana wakapuwa mari nezanu pefu, jika waka nyarara hopo chingono wazindikwaka. Jika waka nyarara. Nisiru kusafa wane Zimbabwe, nukuda kwa kwe hopo chingono nezanu pefu. Usafungu zotu kwanzi chamisa tinofataka musia. Chamisa ndi watu notofira chamisa. Kakuto kuudza wapo chingono. Usafungu zotu mesu wakuzama utu kwanzi zoni. Gao yeva kosomuza triple C chamisa adzingwa. Atito bofitaka vada na tifitaka vatevira ndi zotu wakuto kutora. Uya muna nanzi chamisa ndi watu kuda wewe. Jo watu kuda wewe kwa nama citizen. Noti shako yu shakutora wapo chingono. Atine newe wapo chingono. Kakuto kutauri na tukuona. Jigamare za nukifu waka piwa. Endo utu.
Oh finish. Mambo dutereri. Mambo dutereri. Samuri mese maimboti hanzi kufambi hakuna mapiwa. Ikapera unodzingwa sembwa. Kuzaa zvipi kuti zvamatiitira mambo dutereri. Tanyara kunyara mamiswa. Tanyara mambo dutereri. Tanyara.
Stay pa studio 7 up. Yeah. Zvakuoneka kuti musi wa 23 August mavhotsi akabiwa. Zvakuoneka kuti vanhu vari kutungamira havasiwo vakatsarudzwa navanhu. Murume anonzi Charamba uyu abvunzwa mubvunzo maererano neSADC summit zviri kuitika ipapo zveZimbabwe. Ada kuedza kuramba, haana chaapindura. Chaangogona kungonyenama kamwe kakuseka kayakayakaya kanoratidza kuti mbavha iri kubvunzwa zvabiwa, iyo ichiziva kuti ndo yaba, ndo zvaaita. Neuyo murume anonzi Marapiro uyu wakomana kanguva ino ichakwana, ndichashaya kwekuraramira. Vanhu vakataura musi 23 August kuti havachadi kutungamirwa nemimi. But imimi kuda kungotungamirira vanhu vasikachadi, nguva yenyu ichakwana mazanupiyefu.
Mangwanani, mangwanani, mangwanani pastudio 7. Makadii, makadii kwamuri vese asi takachengetwa. Handiri kushamisika nemashoko anotaurwa navachinamasa kumapepa uku. Vataura kuti hatiri kutenda chaizvo nezviri kuita navacha vangu. Ziri kutaurudza pachena kuti vacha vangu ava vari kuda kudistura triple C. Ndivo vari behind it. ZANU-PF ndoiri behind it. Zviri kuri pachena pavakaisa marecords avo. Vamudenda vakamanyira kundomisa nhengo dzetriple C. Kura kuti vanotoziva zvavakaita kutenga vacha vangu kuti vaiti zvavari kuita. But hapana chisingaperi ende Mwari vari kuona zvezviri kuitika. Tirikungozvisiyira mumaoko aMwari nekuti vana veZimbabwe tatambura nguva yakareba. Ende Mwari vakasira kupindira vakabvisa vanhu vane mupimbido wakagaivava vadzvanyiriri vatidzvanyirira. Takarwisa Smith, tirikurwisa Smith nenyaya yekuti vanga achidzvanyirira vanhu vatema. But manje takudzvanyirira pachedu. Chatakabvisa iganda chete. Utsvanyiri kuchiri kuendera mberi asi kuchapera semapera zvakaita kuna Smith. Tatenda maita basa
pastudio 7. Pastudio 7 nhasi vauya hanzi vauyi vekugutu West uko vauya vachititi zvoni vakati adresa musangano asi nyaya dzaitaurwa ipapo hanzi mukavhotera kana triple C kana independence tichauya kuno kutokugadzirisa minda tichakutorerai. Saka chokwadi hamhene kuti nganunurukewo sei vanhu vekugutu West nemabielections ayada kuitwa. Hatina zororo kukwaungonzi kungangodai musangano. Musangano yacho tinge tichitukwa tichishungurudzwa kodzero dzedu dzichityorwa. Saka chokwadi chokwadi hatashaya kuti tingaite sevo kuzviudza wachanga tinzwewo hatamushayiwa.
Studio 7, Studio 7, Studio 7. Halo, halo, anajonga kandemiri ramwe wese. ZANU-PF kwadza vakomana. Aiwa Zvokutongo chema kudai sadhaki yati kiro zviri nani. Apinda ari mukomana. Nekuti uri wacho hwakanyanya, uri wavari kuita hwakanyanya. Iko zvinozvi, kune nyaya yanetsa kunonzi kumondoro mubayira kugoro nuku. Kune vanhu vakatora minda yevanhu. Nenhaya yekuti vane mari vanongonobhadhara. Kumachifu, chifu akabhadharwa mari akatotorera nherera minda yadzo. Mune makuva nechii. Saka zvino vanhu vedu unhu vashaya kuti ku voitawo sei kuti vataure chifa kutaura kuti unokudzinga mudunhu mavo
pastudio 7 pastudio 7 ari kutaura ndicrispin ben kumambana uko kwachivimukoka avo vanhu vari kuti mhiko dzechinyakare hakuna vari kunyepa kwedu uku pane mumwe mukomana akawana chimupanzi achirima nemusi wechina achitema munda nemusi wechina akanzwa kukosora sure kwake akanzwa kukosora kushure kwake atarisa akawana chimupanzi chikati tinokumbira mvura chikamutaurira nechirungu chikageza maoko chikanwa mvura chanwa mvura chikati nhasi izuva risingasenzi risingasenzewi uri kusenza sei ndichambodzika misha mundione vazukuru vangu chakabva chatora nzira inoenda kumisha iye mufana ashamisika nechiitiko ichocho akatevedza soka dzacho kanokuza vamwe vanhu vakaronda vakaronda ikasvika dhuze nemisha makumbo ndobva ashayika mukoma reye ndiri kutaura so akatofa akashaya saka kuvanhu ivavavo vari kutanzi chinyakara achipo muvaudze kuti ngavasiyane nezvokupikisana nezvinhu zvavakawana zviripo ari kutaura ndesabhuku ben ndinobva kumambana uko kugoki zvinhu zvakaitika kwedu zvakaitika izvozvo ndofunge zvinhu zvine tenezi zvaitika akatoshaya mufana watinoziva isu nenyaya vari kupikisa iyoyo tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro chipiri Israel yakabhomba kamba inogara vapoteri padyo neguta regaza ikapunza dzimba dzakadurikidzana dzakawanda kunyange hazvo vanhu vechipalestina vanopfuura miriyoni vakatiza misha yavo vamwe vazhinji vachiri munzvimbo dzavanogara nezuro kwakare mauto eIsrael akaudza nyika neamerica kuti auraya umwe mukuru wemauto eHamas Nasim Abu Ajina anonzi ndiye akaronga kurwisa Israel kwakaitwa musi wa7 Gumiguru. Mukuru wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuramba kurudziro yekumbomira kurwisana neHamas kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvunhu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum rinoti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvichigadzirisa nyika yazvo kwete kupimba nesadhak nevezvematongero enyika bato recitizens coalition for change rinoti rinovimba nesadhak uye nyaya yezimbabwe ichakurukurwa mumazuva matatu ari kuuya musi wa4 mbudzi vanotengesa zvirimwa kwamutare vari kufara zvikuru nekuwanirwa nzvimbo itsva yekutengesera yemwamuka produce market mumusha wesakubva ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEast Ndebele.